Good evening. You're listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, 27th May 2019. And this is Live Talk. My name is Jonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkomo.
Would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk, we are talking about the late National Liberation War hero, Dr. Dumiso Dabengwa.
Dr. Dabengwa's body finally arrived at Joshua Mkabugo Nkomo International Airport in Bulawayo this afternoon, where it was met by family, friends, and some government officials.
The body was supposed to arrive yesterday from Kenya en route South Africa, but the family is said to have discovered upon arrival in Bulawayo that the body was left behind in South Africa, with the airline staff claiming they left the body behind because the casket was too big to fit in the plane.
Dr. Dabengwa, who passed away Thursday in Kenya on his way from India, where he had gone for medical treatment, was declared a national hero yesterday, although he will be buried in Ntabazi Nduna, his rural home, on Saturday.
Dr. Dabengwa, who was 79 years old, leaves behind his wife Zodwa, five children, and five grandchildren.
Le chonanjani Zulu kaNdaba Zimbabwe omuhle ikudibana kuhlelo lwe Live Talk. Lamhlanje kungumvulo mhla zimashumi mabili lasikhombisa. Sidibana ke ngodaba luka baba uDabengwa. Yena obe ngumkhokheli webandla lezaphu obhubhe ngolwesine ngeviki edluleyo. Ubhubhele kwele Kenya evela kwele India lapho abeselatshwa khona. Isidumbu sake ke besikhangelelwe ukufika eZimbabwe izolo. Kodwa kusuke kwaba lokunye okucunule kakhulu umndeni wakhe, abasekeli bebandla lezaphu loZulu nje jikelele. Unkosikazi wakhe uZodwa Dabengwa ubesendizamchineni ebivela kwele South Africa ebimele ithwale isidumbu. Isukile ke leyo ndizamchina yahamba koBulawayo ithe isisemoyeni ngokutsho komteni unkosikazi kaDabengwa uZodwa kwangikhona etshelwa ukubana hayi isidumbu sisele eJohannesburg ngoba ibhokisi kumbe icasket icoffin yehlule ukungena endizamchineni ngoba ibinkulu kakhulu. Bacunukile ke abantu kodwa kwenzakeleyo lamhlanje ukuthi hayi isifikile ke isidumbu esikoBulawayo osokukhangelelwe ukuthi ubaba uDabengwa avekwe emzini wakhe eNtabazi Nduna ngomgqibelo weviki yonale esikiyo nje. Uchiye unkosikazi wakhe uZodwa abantwana abahlanu labazukulu abahlanu njalo. Uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero libandla leZANU PF izolo. Siyazi ukubana amaqhawe umntu kungathiwa liqhawe uyahanjiswa eNational Heroes Acre ukuyabekwa khona. Kodwa abemuli kaDabengwa laye uDabengwa ubikwa wazikhulumela wathi hayi mina ngingadlula emhlabeni kangifuni ukuya kulawo maliba. Ngokunjalo uzavekwakhe emzini wakhe eNtabazi Nduna ngomgqibelo. Jonga.
Ongu mthungamili vadiwa vateereri nevatariri. Nasi tiri kuenderera mberi nekutarisa upenyu hwegamba renyika, gamba reonde rusununguko. Dr. Dumiso Dabengwa vakashaya nemusi wechina kusondora pera kuKenya vari parwendo rwekubva kuIndia kuti vange vachidzokera kumusha kuIndia vangavaenda kunorapwa. Tinonzwa kuti vanga vaine dambudziko rechirwere chiropa. Tinonzwa kuti vaveko ndofungawo vakazoona kuti aiwa zvine nani kuti vadzokere vanga vachionekwa vari kumusha. Asi vakamirira kuti vanga vachipinda munendege yaizovasvitsa kumusha vari muKenya ndoma vakabva vashayika. Saka mutumbi wavo waitarisirwa kusvika kumusha nezuro. Asi tinonzwa kuti mhuri yakanga iri mundege yaibva nekuSouth Africa ikoko vakasvika kuBulawayo pa Joshua Mkabuko Nkomo International Airport. Ndopo wakazo kwanisa kuziwa kuti mtumbi kana kuti box rakanga rasara mu South Africa. Vachizo uzwa kunza ranga risingakwani kuti ringe richipinda. Handizivo kuti ndofunga ndege yanga ine zvekutakura zvakawandisa. Hatizivi asi takangonzwa kuti vakapiwa chikonzero chekuti ranga risingakwani kupinda mundege. Saka vazhinji vakagunun'una nemaitiro iwayo. Vakawanda vachipowo pfungwa dzavo pamusoro pemaitirwo akaitwa nyaya iyoyo nekambani yendege iyoyo pamwe chetewo nehurumende nokuti vadhavengwa vakanga vadeclaiwa vachangobva kuzivisa vanhu kuti vaitwa gamba renyika. Hurumende ndo yakutungamira urongwa hwerufu rwese. Zvakaita kuti vanhu vachichema kuti zvino kana muchitungamira pachinzi box rasara muri ichiuya ndo kutungamira kwacho here asi zvazogadziriswa. Tanzwa kuti mutumbi wazosvika muulawayo nhasi masikati ukatakurwa ukaendeswa kuimba yerunyararo kunyaradzo funeral parlor muulawayo kwaitwawo munamato. Vari kutarisirwa kuti nemusi wechishanu mutumbi uchatakurwa woendeswa kuwhite city stadium nhandare yewhite city muulawayo kuti vakwanise kunge vachionekana neveruzhinji. Nemugovera mutumbi wozonovigwa kumusha kwavo kundabasinduna kwavakati ndokwavanoda kuvigwa. Hurumende yakazvitambira yakati isu munhu paanenge atarwa ndokwandoda kuradzikwa tinongonoita urongwa hwese hunoitwa mukuradzikwa kwegamba tiri ikoko ndozvatotarisira kuchange zvichiitika. Nhasi toda kuti tinzwe vakashanda pamwe chete navadhavengwa vanoziva vadhavengwa nemi mese mamusati maziva vadhavengwa kuti upenyu hwavo kadii pindai muchirongwa mubvunze zvamunoda tinenge tiine vadare vatinotarisira kuti tichabata kuti tinge tichikurukura nezveupenyu hwegamba renyika. Vadhumiso dhavengwa vakashaya vava nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe 79 vakasiya mudzimai amai Zodwa dhavengwa nevana vashanu nevazukuru vashanu. Ntunga.
Yebo kunjalo Jonga, those who just joined us, this is Live Talk, and tonight we are paying tribute to a hero, Dr. Dumiso Dhavengwa. And we have our first guest, that's Shepherd Nyoni, a Dhavengwa family member. Mr. Nyoni, good evening and welcome.
Good evening and welcome to you.
Yes, first of all, our condolences.
Thank you.
Yeah, so can you give us an update between tomorrow and Saturday, the day of the burial? What will be happening? What's your program like?
The program is as follows. From tomorrow, actually, we're gathering as a family until Friday. And on Friday, we have got a memorial service actually at White City Stadium from 9 o'clock to about 4 o'clock. And then on Saturday morning, we actually go to Ndabazinduna, where we are going to lay actually Comrade Dhavengwa to rest. We have actually the service first, and then thereafter, and then we'll lay Comrade Dhavengwa to rest.
Mm-hmm. We understand he'll be laid where his parents are also interred. Is that true?
Yes, it is true. You'll be laid actually in Ndabazinduna.
Ndabazinduna. Pane urongwa here wekuti vanenge vachidawo kuperekedza vadhavengwa vakwanise kunge vachizosvikawo kundabazinduna tinonzwa kuti kamufambo kubva muulawayo?
Ichokwadi, pane urongwa huripo hwekuti vanoda kuperekedza vanogona kuperekedza. Tine mabhazi enyaradzo nemamwe makambani aripo zvakare ari kutakura vanhu kubva muulawayo achienda kundabazinduna. Transport iripo yakawanda yekutakura ruzhinji kuitira kuti vese vanoda kuchema Comrade Dhavengwa vagone kuchema nesu pamwe chete.
Okwenzakale izolo lokunyoni singakayi ku Babu Mkandla will be joined by Maxim Kandla, our second guest shortly, but okwenzakale izolo nyoni vele khangelela ukubana ubaba afike lo mama isidumbu sakhe kodwa kusenzakalanga kuliphathe njani njengemuli lokho
njengemuli aphele kusidanisile kakhulu ngoba umama akazange atshele indege isukuma ukuthi isidumbu sesisele emuva utshelwe esefikile e-airport Joshua Mkhavu Wonkomo lapha atshelwe khona ukuthi isidumbu sisele ngoba salile kukwana endegeni kodwa thina besikhanya ukuthi nxa bebethole ama-challenges bokumele ingabe basitshelile actually noma batshele umama indege ingakasukumi isukuma e-Johannesburg kodwa kazange kube njalo so ifamily kayizange kujabule njalo abantu bebethukuthele ngakhona lokho
Please do stay on the line, Shepherd Nyoni Davengwa, family member, as we are joined now by Maxim Kandla, who fought the war of liberation under Dumiso Davengwa, who was a Zipra commander. Mr. Mkandla, good evening and welcome.
Thank you. Good evening. Good evening to you and good evening to our listeners.
Thank you so much. Totanga nekuti nematambudziko wa Mkandla.
Matambudziko makuru chaiwo kune kumwe kutambudzika kwokuti tinenge takarasikirwa. Asi kuno kumwe kurasikirwa kwaunobva wanzwa wogaiwa pache zvakuti apa tarasikirwa. Kwete nokuinda komunhu. Pati kurasikirwa nefuture, kurasikirwa nemapresence as such leadership.
Idambudziko tine urombo. Mungatudza kuti zvafamba sei nhasi tanzwa kuti mutumbi wasvika vanhu vanga vakatarisira kubva nezuro pavaifunga kuti mutumbi unosvika pamazoona mutumbi uchisvika matambira sei
mutumbi kwanhasi watambirwa zvakanaka chaizvo nevakomanawo vachiri kunzwa mabhonzo avachiita nezipra and nemayuti anodzidzirawo toitoi vamhanyamhanya kunharaunda yendege ikokoko vachiratidzirawo kufarira nokupembera kuti mutumbi wauya yesi takarasirwa asi tiri tese pamweya pamutumbi tinounochengeta mutumbi nenzira yokuti unoda kuchengetwa kupi asi kutambirwa kwaitwa kwanhasi nokuya kwavaita vanhu nhasi zvasadza nokuti zvaratidzira kuti kuno kuchema kuriko kuno utungamiriri hwabva mukati matiri saka vanhu vanga vachipembera naizvozvo tero vachirwadziwa nechomukati asi vachipembera chete kuti mutumbi wazvopedzisira wadi wasvika
tinonzwa kuti nezuro vanhu vakazoziviswa kuti mutumbi wasara kusouth africa panhandare yendege muulawayo pajoshua mcabuko nkomo international airport makazvitambira sei
zvakarwadza chaizvo nokuti kuna macommunications atinoti dissemination of information or to update saka zvese izvozvo hazvina kuitwa svika vanhu vanoungana ikoko vogarira pasina zvataurwa kungozvonzotaurwa iyo ndege yatosvika tomhara zvayo pasi kwakuchishedzera kuti mutumbi zvahofamba zvakadai zvakadai wasara tikonzero nechakati nechakati it is not bad but sei vanhu vakaregedzwa vachinosvika ikoko zvekarepo naiye mudzimai watinoremekedza samai vedu sakomanda wedu haana kunge azviudzwa kwakungozviudzwa at that point sei zvadaro but tikatarisa zvimwe mashure apo iri gamba rekarwira nyika kaii asi mashure apo kwakanohaiwa ndege kunotora mai dresi kwangari kuuya chete kunochema mai vake why not the same to hire that aircraft kuti kunotogwa imwe ndege kumwe hatizi kwadzinohaiwa deenda kakunotogwa ikoko yega unotora mutumbi kubva kukinya yobvouya straight kubulawayo why via jobin zvarwadza izvozvo vapenyu varipo iye tinoziva kuti afa ari munhuwo achirwadziwa nokuti anga tiri kudondo so kuinda kwake kwaakaita chinda kuhondo nanhasi anga ari kuhondo nokuti zvinanga chinotsvaka kurapwa kune dzimwe nyika iye akasunungura nyika yake saka zvonopa achibva kune imwe nyika kunosvika kuKenya zvarwadza izvo zviya izvi nokuti kune vanhu vangatipangwa kuti ataure navo mweya nenyama zvichiri pamwe chete
ndizvozvo
izvi hazvina kuzvaitika
saka vamukanza ramba henyu muri parunhare katitambire vagadzira vachiri mumhanzu vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera havo kubato rezanu pf vapindawo muchirongwa asi tisati taenda kuna vachiri mumhanzi pane muteereri nkomo nkomo
ecingweni yebo silokomo ecingweni kunjani mlaleli
ngiyaphila njani
hayi siyaphila usixhuma ukuphi nendawo
ngisejohannesburg
kunjani emzansi
hayi kuyaqanda nje mbisha
bathi usehambile ukhomandi intaba enkulu idilikile
Ya silahlekwele kakhulu baba uyazi khona apa ngiyakhala angikwazi ukuthi omunye umuntu sizomthatha ngapi onjengoba uDabengwa kubuhlungu kakhulu ukulahlekelwa nguDabengwa ngoba besingakafundi okuningi kuye and bese mbonga kakhulu ifamily ukuthi imise imuse ekhaya ubaba wethu ungakhohlwa ukuthi zani bimbophile lo lookout masuku ulookout masuku wazi wafele ejele vela ngeke bemthande lakhona kokwenzakaleyo evele ebhubhele eKenya wawubuya njalo wawubuya kabuhlungu lamanje leke bemhlukumeza esezidlulele ubaba wakithi hhayi asilandaba labo and asidingi lutho kibo asambeni sembeke ubaba wethu siyakwazi ukuthi usithile eleke vele elubuhlungu ngaphakathi lingababoni besondela bakhona ababi vele sibaziyo ukuthi bebevele bengangifuni ngoba bekhuluma iqiniso yikho ubona wazowaphuma kuzanu vele kwakungalanto eright iqiniso futhi silikhulume abantu abethu bebelazi singayisabani singancengani into embi imbi bekungafuzanga vele eHarare ulookout masuku bengamhambisa ngeHarare uWishman Mabhena engayanga eHarare vele besincengani ukuthi efakwe egangeni le ngcono ehlala labantu bakibo khona ngale umoya wakhe vele ukhululeke kulokuthi efakwa labantu ade bemvalele ejele engalacala wayevele enzeni ikhoti lekisali lithi abalacala lo lookout masuku abasitshele ukuthi bayenzani siyakwazi sibeza khuluma amanga ngoba usedlulile ubaba wethu bayesaba ukuthi bayesaba ukukhuluma kwamakhomishini kwabakukhethile ukuthi bengakhuluma uzabachallenja but into enhle ukuthi embi ukuthi sesichile bazaqala ukufaka amanga befaka amanga kanti vele abantu mamanga siyabazi ngoba bakwazi ukuthi kasekho ukuthi uzade hayi lapha lilamanga siyabonga kakhulu ngoba usikhulululela izwini lethu uhlala egangeni sikuSmith wabuya wazohlukumezwa ngabantu ade balwela abanye bebaleke kuye ebatrenile bamenza umhlamuki kuyibo abaphuma kuye ngoba nguye waqalisa lezi zinto abaningi wabatrena kusasa bamjikela bathi umuntu lo omubi ubahlamukile khona kuyibo abaphuma kuye ezandleni zakhe abanye bazenza amaqhawe ngenxa yakhe abanye bazenza amaqhawe abazange bathaya lesi bhamu even uhlamvulo i-1 ukuthi umuntu etraine utraine lubaba wakithi ikwiko uhamba watraine le-Russia bimbiza the break Russian siyamhlonipha kakhulu kalale ngokuthula lami nginje vele bengafuni ukuthi i-ASUA to tell you the truth ngibonga kakhulu ifamily beleke vele ngizonde emfile ngikhona phaya lamanje ngizonde ukuthi bengafuni vele siwe i-ASUA elala lezigebengu ezami zimbophile for 5 years
yehlisa umoya
abasezimthandayo kazimthandi zilamanga
yehlisa umoya nkomo
bona bophisa begijima vele sibafuni mina ngiyinto ofanda iqiniso baba ubuhlungu vele
isikhathi siyabonga nkomo awuthukuthele kodwa ehlisa umoya vakashatirwa vankomo
wenavakatsama regai titambire vachiri mumhanzi muchirongwa vachiri mumhanzi togamuchirai muchirongwa
aiwa tinotenda
ndizvozvo tinotiwo nematambudziko nekushaya kwavadhavengwa
aiwa zvinorwadza
zvinorwadza ndizvozvo. Mutumbi wadhabengwa wazosvika munyika nhasi, hamene kuti imiwo zvii zvamungataurawo pamusoro pegamba renyika iyi?
Ndinofunga hapana munhu asingazivi muZimbabwe kuti Comrade Dumitso Dhavengwa vanga vari chii, plus the role yavakatamba kuliberate this country. Ndosaka hurumendevo ichiburikidza navamunangagwa vakaona zvakafanira pavakanzwa kuti vari kubhara, vakati no, maresources egovernment chero asipo ngaazame kudini kuvabatsira. But munongoziva kutonga kwaMwari ndokwaMwari, chero tikava neshungu, tikava nezvifiso zvakaita sei, kana Mwari ati nguva yakwana yakwana. But asi handiyo tarisiro yanga iri kuno munhu wese. Tinongofungidzira kuti vanhu vakaita saivava dei vanga vawana mazuva akawanda vanhu vachidzidza icho nechocho pavari, but zvisinei Mwari atonga ake.
Pane vamwewo vari kunyunyuta semuteereri wamapinda achitaura uyo, vari kuti hurumende yanga yakatovakanganwa yaakuzomhanya-mhanya kuda kuvada iye zvino, pamwe chetewo navamukandla vasimudzowo nyaya yekuti vadhavengwa vakanga vachingofambawo nendege dzine zvichitoshandisa neveruzhinji, asi vapa muenzaniso vaive mudzimai wemutungamiri wenyika vekutanga amai Grace Mugabe, vakati vakakwanisa kutsvagirwa ndege yekumhanyiswa kumusha kuti vanochema amai wavo. Munoti iwo pakadaro?
Zvinhu zvakaoma, plus I think zvimwe zvinhu zvoda kuti vanhu vataure vachinge vane umbowo kana kuti vane evidence kuti chii chinenge chichitika. Ende zvimwe zvezvinhu vanhu ngatizive kuti uyo anenge achitonga matongero aanoita anosiyana navamwe. Ndofunga izvezvi panapa tofunga tose toziva kuti Comrade Dumitso Dhavengwa vaimbori minista, kutipo panapa tizive kuti vanga vachiri kuwana here pejini yavo okwete, hapana anoziva kuunge munhu atodini atotsvagurudza marekodi. Saka handifungi kuti zviri proper kuti tidhibhete pane zvunhu zvatisina umbowo nazvo.
Thank you so much.
Sipenduke kuwe mnumzana Nyoni. Njengelunga lomteni, yiziphi izifundo ezibalulekileyo ubaba alitshiyele zona elizasala libambelele kuzo?
Sifundile okuningi kumalume, okuningi ngoba wayengumuntu obambanisa imuli njalo engumuntu othanda abantu bonke. Wayengelandaba ukuthi umuntu ngumhlobo uphi njalo uvela ngapi njalo ngumlungu kumbe ngumuntu omnyama. Wayengumuntu othanda umuntu wonke, elothando ebantwini. Into esifundileyo kakhulu kuye umalume yile, usifundise ukuthi nxa umuntu uwonile kumele actually wayisikhuza asiqondise athi hatshi lokhu uphambanisile, kumele ngabe wenze kanje ukuthi into zihambe kuhle. Njalo akhele ubone khona ukuthi into le engitsheliweyo into enhle, ngibe sengiqondeka and then ngibe sengilungisisa. Wayengumuntu actually olothando, uthando lwakhe lwalumangalisa, engelandaba ukuthi umuntu njengokhume kwenza ukuthi engikwenzileyo ukuthi wayethanda abantu iZimbabwe yonke, as long as umuntu engumZimbabweni wayemthandi njengoba.
It's 25 minutes past 8 o'clock in Zimbabwe and it's 25 after 2 here in Washington, and this is Live Talk. Tonight we are talking about the life and legacy of national hero Dumitso Dhavengwa, who passed away last Thursday in Kenya while coming from India, where he had sought medical treatment. Tonight we have Shepherd Nyoni, a Dhavengwa family member, Maxim Kandla, an ex-Zipra fighter who served under Dr. Dhavengwa as a commander, enda gadzira chirumanzu e Zanu PF leaning political analyst.
Rakaitimbotarisa kuti vatereri ve Studio 7 pashona VOA shona Facebook page vari kuti kudii tina Nicodemus Matariro. Va Nicodemus Matariro hanzi, rest in peace Mr. Davengwa. May your soul rest in peace. We salute you, the true gallant son of the soil. Then Courtney Mpe Mikoti hanzi ya vakagona kunovigirwa kumusha kwavo kuirozwa zara nematsotsi. Handizive matsotsi avari kutaura kuti ndeapi. Ndozva zvichitaurwa navachirumanzu kuti kana tichitaura ngatinge tine humbovo. Asi isusu tikasaverengawo zvavanyora vanogunun'una kuti Studio 7 yasiya zvandataura. Koita Gogo vanata hanzi rest in peace. Kawe lama kawe. Igamba remagamba, ne? Ndofunga tatadza kunyatsa kuti kawe. Kawe, yeah.
Kawe lama kawe.
Ndizvo zvanzi zorora emurugare. Then William Shavai, watching from Botswana. Koti numpe mikoti, hanzi ndiri kuona hangu ndiri pa Robin Island, ndibata ipa namba idzo. Hatishaidza kuvabata, koita vanonzi mukoma taura nyika dzino musoko, hanzi gallant son. Then amai, kana ndimuzvare, Lillian Lee Mandu. Why is it people in Zimbabwe are loved and celebrated only when they are dead? I don't even know who he was. Oh, mumwe asingazive kuti Dumiso Davengwa ndiani.
Ndafunga anga achigara kumunhu kana kuti kumanzi kuJupiter or some other planet.
Regaiti munzwa tanzi tine muteereri tina vamanhanda parunhare vamanhanda inhengo yedu pazvirongwa zvedu zvakawanda vanopinda vachicontribute. Vamanhanda tinokugamuchirai muchirongwa chedu.
Tinotenda zvikuru makati henyu koko tina matambudziko kumuri yokwa Davengwa nenyika yese yeZimbabwe kuti hai tarasikirwa zvikuru.
Aiwa tinotenda shuwa nyika yarasikirwa.
Ya anyway, vajonga hangu ndiri kuda kuti pane pandanzwa vamwe vabva kumbotaurawo ndo vachiti tikatarisa kumashure shure uko takaona ndege ichihaiwa. Inewo ndatiregedzai ndivataridzewo mufananidzo watakasangana nawo mukati wematambudziko amagamba edu akawanda wanda adai kutisiya. Ndafunga tinotondera kuti during the liberation struggle kune vanhu vakawanda vakabatsira kuti nyika ino inge ichisunungurwa yeZimbabwe, vakafanana nanava Patrick Kumbai, vakafanana nana Comrade Edgar Kachekere, vakafanana nana Comrade vana vasitole. Ngatitendei kuti with the new dispensation, regardless of hardship that they are going through, I think there is a realization of understanding that is, despite the fact of our misunderstanding or our opposition of thinking, if a person has played a role for the country, let us not look for those past mistakes that he did, but rather, ngatitarise kuti munhu akashanda zvipi nezvipi nezvipi. Vana vaDavengwa havasi vanhu vokumboti unogarira pasi muchiti garaji yatoita zvokudini kana kuti toita zvokudini. Ndo magamba chaiwo makuru akabatsira rubatsiro rwakafanana nokuti vakazonouyawo vakuenda kuhondo kubva kuma77 kuma78 79, but ivavo vakanga vatova vanhu vakanga vatotanga zvimwe chete zvakafanana naivo president vedu varipo. Magamba makuru akabatsira kuti nyika inge chisununguro. Ngatimbodzidzai kuti vandogarangu richitaura zvinezvi kuda vanhu havanyatsondinzwisa. Ngatidzidzei kuti ngatimbotarisai kuona muvono mumwe chete tichiti apa hurumende yamboedzawo. Handi zvese zvinotarisiwa nehurumende kuti zvinge zvakaipa. Ndinofunga kuti kana pawaitidzwa ruremekedzo kwakafanana noGogo, ngatichemei nemhuri yokwavaDavengwa tichibatsirana navo kuti vaone pakusimbidzwa. Tisaita kuramba tichiita pakushoora kunoita kuti pakati pomwoyo wavo parambe pachirwadziwa. Pane zvinhu zvakawanda zvingatiro zvaitika vajonga. Zvingaitika kuti kuda kwaumwe mumusi zvazosvika pakuti zvinhu zvisvike pakadaro, hakuna munhu anenge aziva kuti zvinge zvichidaro. But I would not want to encourage kuti zvinhu zvakadaro in future zviitike to an extent that the family might not know. what are the events and what is getting pressed. At the end of the day, it brings uncertainty within the family. So njalo umbono wami ngithanda ukuthi ngibonge i-government i-new dispensation ukuthi at least bayazama bazamile kakhulu ukuthi barete ukubona ukuthi hayi uba badangwa there's no need ukuthi sikhulume phakathi kwegama labo because iqhawe lamaqhawe yibona amadoda okukhala bangena phakathi konkululeko ukuthi bayolwa nabelungu nesikhathi se-apartheid. So there was no need ukuthi it was a marathon. For me, I see it as a marathon. But I would want to encourage the Zimbabweans. Sometimes we need to have an observation ukuthi thina sifanele sinanzelele lokho ukuthi if the government has tried, sibasupport ukuthi hayi siyabukubonga nendlela liyiphatha nayo. Siyabonga kakhulu. Naye umbaba adabengwa nami ngiyacabanga ukuthi even uthulile lapho ulele siyacabanga ukuthi we use the spirit sisonke naye naye uyasibona and umuntu washona nje unendlela yokuthi uqhabanga ukuthi iZimbabwe ibe ilizwe lokuthi abantwana bethu labo balandelayo babuye bahlale kubo basebenze bathole imisebenzi ilizwe liphumelele wonke umuntu ajabule each and every day from generation to generation. Ngiyabonga baba Jongani, ngiyabonga nonke abantu balalele be-Studio 7.
Thank you so much.
Sikhangela abalaleli ukuthi bathini lapha enkundleni ye-Facebook ekhasini le-VOA Ndebele. Kulo suku lohle Thandiwe Khumalo uthi may his soul rest in peace. Umusa wenkosi Sandile Slonda le uthi rest in eternal peace baba DD. Christopher Maphosa uthi wena Zaphu rest in peace. Lati Ncube uthi lala ngoxolo baba Dabengwa. Jibongani uthi rest in peace. Uvodloza Eshweti uthi wena lawe rest in peace. Uphathi Spanda uthi lala ngoxolo uyivekile induku ebandla. Noma nje wavumela iZanu PF yazenzela kwabulawayo ukhona wena. Richard Moyo twena rest in peace baba Dumiso Dabengwa kuzoba lo Thabani Ndlovu uthi wena Zaphu will emerge stronger guided by the spirit of Dumiso Dabengwa. DD is an ideology. Ontanga baza uqhubela phambili umsebenzi omuhle owenzi leyo ngizwa kuthiwa silo mlaleli
thina mkoma Cassius Jays linjani baba
ngiyaphila baba ninjani
sikhona khuluma Ntunga
kusiphe umbono wakho ngokudlula kuka baba uDabengwa isimani.
Hayi baba, kubuhlungu kunzima lokho kwenzakaleyo ngoba obese last man standing masikhangele i-leadership yeZaphu. Sikhuluma ngeZaphu ngokwayo. Kusho ukuthi lokho kwenzakaleyo ukuthi thiye thina esilokhu sisabambelele kuleli bandla singelalutho esinalo. Into ebuhlungu, into esidabula umoya. Ngikhulume ngiphendulele ubaba okhulume ngemuva lapha okhuluma nge-new dispensation. Kangikwazi i-new dispensation yakhe yokuthi ingena kuphi lapha emfeni kaDabengwa ngoba akula lutho uhulumende alwenzileyo. Lo muntu ngathi ukhampenela into kahulumende, ukhampenela umnangagwa njengomuntu othiwagokhe i-dispensation. I-dispensation iqiniso likhona ukuthi uhulumende uphambanisile uhlelo belukhona kakhulu. Akulanto ayisize ngayo uDabengwa usufele gula wathwalwa wasiwa neyimolijane yoda yabuya waze wafela endleleni esize ekhaya. Kumele anto asizwe ngalo. So kulokuphana-ke kusho ukuthi lokhu indlela aphathwe ngayo uDabengwa isikhombisile, isithengisile thina njengabantu abasole leso sigaba ukuthi lakathesi uhulumende lokhu esibona ngendlela esibona ngayo ngo-1980 ebavalele uDabengwa, bebavalele uMasuku, ebavalele evoti ebopha iy'nkokhelo zeZaphu zonke omalungu ebavalele. Umnankagwa ngomunye umuntu wayesebenza kabuhlungu ukuhlukumeza la ka test ingqondo yakhe nani ka 1983 lokho enayo ukuthi umuntu ayekuzaphu uye lokho isitha yina ayenzileyo dispensation umuntu okhuluma yi dispensation ezongukhulumende akula sizwa libe khona ukudeclare mna udeclare udalengwa ukuthi ukuthola iqhawe abakwenze e-airport izolo kuyize lokhana ngoba siyakwazi udalengwa iqhawe iqhawe elavela lazani iqhawe uze wafa eliqhawe akakhethwa ngabantu bezana abagangileyo akakhethwa izigirigqi zezano ukhethwa ngabantu bezimbabwe ukhethwa libutho lezimpi kukhethwa izibabhu laba abasethi udalengwa uyadikliwa udikliwa ngubani esidebeni abalali ilungelo kuthi amdikliwe ukuthi uliqhawe udalengwa imisebenzi yakhe ayenzileyo yamenza waba liqhawe siyakwazi lokho sokasinga ngakwadinga ukhebo mahata sing bani ukuthi bathi udalengwa liqhawe siyakwazi lokho liqhawe lethu lelana bekhona bengekho liqhawe lethu umkhokheli wethu umkomanda wethu kuzitra umkomanda wamazitra wonke bayakwazi bona bona laba bezani bona laba abahlamukayo bafuma izani bafuma amazani la iningi yabo bathole ngudalengwa basuka kwaba abahlamuki babanika baye eMozambique namhla basikele ukuthi udalengwa bayamdikliya bangobani bona udalengwa udikliwa ngabantu abakhokhelayo bezapho.
Hayi siyabonga nzi go abo va ku declare va dabengwa kuti vari gamba nasi ndi anani vo vakatrainwa na vadavengwa
regaitidzo kuti vamukandla vanogona kuti basi
siyabonga simana nguva lati okay enda yenyu kuna vamukandla
timonzwa vamukandla manzwa mubvunzo wa kandwa nemutereri abva parunhare zvinezvi.
I want to know this. In fact, Ichokwadi, Dabengwa, at his lifetime in joining the armed struggle, he angato sara kuna nankomo, kuchibabu kwa nankomo. He angato sara arisine both political and then a liberation movement at military side. Nokuti ndiye now na moyo. Vakaenda Jason Moyo vakaenda kunokumbira mugabe ari kugana ari teacher to bring him in politics. Saka kubudza kuti kana iye president wenyika iye zvino Emmerson Mnangagwa you are junior to Dalengwa, meaning to say wakagamuchirwa nava Dalengwa asati paita makems ezvanga kuti anona trainwa kuMozambique kana kuti Tanzania bla 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 zvanga sipo izvozvo. Saka zvakazosara zvavepo seas development zvese zvikonzekwana naChikerema and so forth naiye uyuyu vanashamuyarira zvichidaro zvidaro ndovakakonzeresa zvese izvozvo. After the death of Hepatitis Tebo, who was in Zambia? Saka zvese zviri kutaurika izvozvizvi kuti new dispensation yaita zvakati zvakati, there is zero zvakaitwa nenew dispensation. Ndo saka pandati zvanga zvadini sokuti tanga tichitoziva tese kuti Dalengwa is the most senior in both politics and in military side at the present moment. Saka deno vakamutumira ndege iya yavakahaya iya tinoumbovonazvo ekuti that evidence kuti yainomutora ikoko yauya naye kumusha straight. Hazvina kuitwa izvozvo. Orait, wazoenda kunoshaikirwa kukinya neno hurumende yaenda kunomutora kukinya nendege haiwa wouya straight kumba kana kutumira air force taiko kunomutora ikoko uya kumba. It was going to be understandable. Vanhu vanoshora zvinhu zvavanoona kuti aizvo hazvina kufamba zvakanaka. So we cannot give a blame to people. Vanhu vanonzwisisa vane maonero nemaongorero avari kuita.
Thank you.
Saka hatingadi kuti tizvirambe. Saka ngatibudirirei tongoti tarasikwa negamba. Zvimwe zvizhinji izvi tichazviona after takukomenta papo kana kuti panyaradzo zvichida zvidaro. But for the time being, let us focus kuchengeta iri gamba. Takabatana tiri parunyaradzo.
Thank you so much. Vamukandla lambai muri parunhare. Tisati taenda kune vamwe vari pachirongwa chedu. Tina vagadzira chirumhanzu pamwe chete navanyoni. Tomuzwa muteereri tina mukoma Barnabas vari parunhare. Mukoma Barnabas makadi?
Ndiwo mukoma wangu ende ndapinda zveshuwa. Ola longu ndakachitsaya kuti ndipinde.
Aiwa makwanisa kupinda muchirongwa. Muri kufona muri kupi?
ndiri ku Botswana.
Ku Botswana aiwa kurukurai nekuti kune vamwe varuda kupinda muchirongo tine vadare vane nguva vari parunhare vasati vataura muchirongo angoti idimu.
Ndongoti muchidimbu zvangu inini vadabengwa zveshuwa ndi angari minister wangu inini ndaisenze in fact ndandiri mumwe ndandiri kurudisha. So pakazoita ndi government ndi tapinda mumwe independence in fact vadabengwa angari minister of home affairs pane patakamboita strike tiri ndandiri ku police. Saka paita ari ku minister of home affairs akauya zveshuwa ne helicopter achipinda pa station yega yega achitaura kuti guys tiri kugadzirisa zvinhu izvozvozvo inini musastrike handii mapurisa vanonzwiko musastrike chishi but iye akauya achitaura kuti tazinzwa mari dzenyu tiri kudzigadzirisa ende muchapirwa mari yenyu backdated from January murume naJune ende murume uyoyo anga ari murume anoziva upenyu hwevanhu anodini zvese zvese anga ari munhu but yezvino zvandichazivi kuti apa paanga akangonyarara zapu zapu chai chai ndo makomanda iwoyo anga vari muzapu nanarukwamasvuku nananhongo nananani vesavo saka handizivi kuti chii zapu ndiyo the major opposition party hamene kuti mazuva ano zvakachii chakaitika chazvo 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 kuti yengobva yaparara zvaene zvaizvo. Ndatenda zvikuru.
Ndinotenda zvikuru baba. Ndingokuyeuchidzai kuti zapu ibato riripo ranga richitungamirwa naivo vadhavengwa ndo vanga vari mutungamiri webato rezapu. That was our caller Mkoma Barnabas calling from Botswana. He said he once worked under the late national hero Dumiso Dabengwa in the Home Affairs Ministry. He was a police officer and they wanted to go on strike. And he says the minister, the then minister Dumiso Dabengwa, had to use a helicopter to fly from police station to police station, persuading these police members not to go on strike.
Mm-hmm. And now going to Mr. Chirumanzu. Of course, whether you like Mr. Dabengwa or not, his credentials speak for themselves. Everybody agrees that he's a national hero. But the issue of national heroism is a very polarizing issue in Zimbabwe. How do we forge a common path on this question, Mr. Chirumanzu, and avoid all the recriminations that come with the death of somebody perceived to be a national hero?
Well, thank you very much for that great and depth question. The issue is we need to understand how an individual is accorded, you know, a hero status. I think this is in the books of the government, but with the question of Comrade Dumiso Dabengwa, it was a foregone conclusion that under what circumstances he was going to be declared a hero. Well, there are other issues that the nation looks at for one to be accorded that status. So, in short, that is what I can say. But I think when I listened to your callers, I managed to get, you know, two people who contributed, I think, positively to say, no, look, let bygones be bygones, and then we start moving forward. For example, if I may give an example, you will find that we have political parties in Zimbabwe that are against the upliftment of this country. We have got organizations like NGOs that are against the upliftment of this country. Yet these NGOs or yet these political, you know, parties are led by Zimbabweans. So at the end of the day, foreigners will be, you know, having way of destabilizing this country rather than speaking with one voice. For instance, some of your callers were coming up with these issues that, you know, look, how come that hero status was, you know, mentioned at the airport by Vice President Mohadi? To be very honest with you, I don't think all those people who said all these things were aware whether the government had communicated this to the family and so forth. I, for one, don't foresee Comrade Mohadi, remember, when he was with the widow of Comrade Dumiso Dabengwa. I mean, this is impossible. And how the body, you know, got left in South Africa while she flew back, do you think she was normally for to come and leaving the body of his husband behind? So there must have been some mix-up of which we are not privy to and which we cannot comment at the end of the day. Mm. So we need for the family to tell us what happened. And then from there, we would be in a position to push the blame where it deserves.
Thank you so much.
Concluding that this and that is exactly what happened, yet we were not even players to the whole game.
Thank you so much. Vachiru manzi tichaenda kunengo ye mhuri tinochaenda kuti nava shepherd nyoni vanoveve mhuri yekwadavenga tichati vagozo tipindurira asi ye zvino tombotora muteereri tinamukoma David ari parunhare makadi mukoma David
mukoma Junga
makadi taurai zvenyu matopinda muchirongwa
ndiripo makasimba
aiwa tiri vapenyu
nematambudziko
aiwa onekwa tarasikirwa
Ruzhinji rweZimbabwe rwese ndinoti nematambudziko. Ndofunga nguva ndo yapera. Nguva yedu zhinji ndofunga yapedzwa navamanhanda nekuti vanotora nguva yakareba vachitaura panhepfenyuro. Isusu hatinyanyo kuzvifarira nekuti vamwe kana taakufona munenge vakuti tinoti gu.
Zvino pane vari kutoti mukoma David vari kupedza nguva nokuti havasi kutaura. Dati izvozvi pane vamwe vari kutoti mukoma David vari kupedza nguva havasi kutaura. Regai ndikubatsirei pana vamanhanda. Chinoita kuti vamanhanda vataure kwenguva yakareba ndechekuti vanotaura mitauro mitatu.
Munoti vanotaura malanguages.
Yes, saka
ndinoziva kuti inini makadzidza zvekuti munogona kusamaraiza zvavanenge vataura munguva pfupi.
Still ndikasamaraiza.
Ndirendere mberi ndichiti. Hello?
Taurai zvenyu.
Wanga wachitiraya kuda kupembedza new dispensation handizivi kuti pane chekupembedza here pane zvayakaita vanga vaneglecta gamba redu ndobva ndaenda kuna vachiru mhanzu umbowo huripo ngavaregere kutyisidzira vachiti taurai zvinhu zvine umbowo nekuti umbowo huripo maigiresi mugabe vakabuda vachitaura vachitenda kuti vatumirwa ndege umbowo futi huripo ndewekuti gamba redu rauya nekusouth africa richitenderera richitadza kuita kutumirwa ndege inonaka direct ikoko saka umbowo hutoripo ngavaregere kutaura vachitityisidzira kuti taurai zvinhu zvine umbowo huripo ndo zvandoda hangu kutaura panguva ino
aiwa tinotenda mukoma David muri kupi
ndiri kubotswana
muri kubotswana
mukoma Bhule
nhasi Bhule nhasi amboti sarei ndii ndiripo
yedu yestudio 7 ishoma saka kana muchitora vateereri tinokumbira kuti wakaita sawana manhanda tinoziva kuti vanotaura ende zvizhinji zvacho zvavanotaura zvinhu zvacho hatitombofariri kuzvinzwa asi vanotaura nguva yakareba panhepfenyuro ndatenda hangu
aiwa tinotenda zvikuru
vamanhanda vakonzera bwabo apa studio 7 yaita bata mure
kana vakatotaura taakutodzima redhiyo nekuti
aiwa tinotenda zvikuru thank you so much that's our caller mukoma David
kana vakufona vamanhanda ngova ignoreo nekuti kune vanhu vakawanda vanenge
aiwa chirongwa ndechevanhu vese vamanhanda tinovatambira asi zvamazoturuma nzeve kuti ngavadimurewo nguva tinodimura nguva yavo zvimwe chete nezvamaitawo imi madimurawo nguva tinotenda zvikuru mukoma David thank you so much that's our caller from Botswana he is complaining that studio 7 gives too much time to one caller who happens to be Mr. Mananda
batamfupi pa studio 7 sikubeke ngohlelo siye kubaba umkandla sizwa kuthiwa engukomanda wenu ubaba uDabengwa Mkandla wayesithi nxa ekhwaza lithi khwimilili kuthule kuthi cwaka akusichazisele ukubana wayengumuntu onjani lisegangeni lapha
ubaba uDabengwa ngiyabonga kakhulu ubaba
ukaba uDabengwa as a commander uDu abantu banye bathi uDD kodwa abanye bathi uDu wayengumuntu lwana olesifindo ongakhulumela iphezulu ongakhulume ukukhangela emehlweni akho wayekhuluma nje khulume akukhulumayo kuphelele khona lapho kodwa la uyenza ukuthi utsheliwe ilizwi la uzizwa ukuthi uphiwe i-command ne-direction unqetshisiwe okumele ukuthi khona ukhangelele ukuthi khona ukudilive ngalokho-ke abamunye kuye kakhulu nanamhlanje bakhona bazathatha lapha achiyele khona ngoba nangumuntu ebefundisa ngokupheleleyo silabo lapha abanye uDavid Moyo lo senkulumane lapha u-retired colonel is one of those people who were molded bamuzwisisa uDabengwa basebenza ngendlela enjalo yes silahlekelwe kakhulu sibili kuyona linyanga yona leyo oRay Ncube labana ngabantu lana bamunya kuDabengwa labana besizwa nge-intelligence ukuthi kuhamba njani labo bonke ngabantu abazothileyo ngoba lwayefundisa abantu ukuze information ye-secret kwi-intelligence ingaziyaphuma kwakudingakala umuntu ozothile umuntu hayi khona umuntu ophongulawula nje so-ke wafundisa ngumuntu lwana wamonta i-zipra yaba yi-the best unified and trained disciplined army across Africa akula ngitsho leyo yodwa ngitsho yena umkhonto wesizwe umunye kulapha khona lapha ku-zipra kwabe ngo-Chris Hani bona labana labanye nje ozuma laba abamunya ndawonye nabodabengwa yikho lokho-ke ubona nanamhlanje abameyisa bamthontisa phansi izipra yangwayo ikhambe izigqaja laphana ngokuba yibo kwabo ngenxa yokuthi babephiwa i-command eqondileyo betrenwe ngokupheleleyo benikwa instruction ngokupheleleyo kombutho nguye njalo uDabengwa watransforma i-ZRP yona le yarina ngokuthi sathi sivela egangeni kwakulama-PO kuthiwa ngama-PO PO1 PO2 wakudiliza uDabengwa esengu-minister of home affairs sokuqalise ukosajen kwi-inspector i-assistant inspector inspector kusiya phambili so konke khona lokhuyana uDabengwa sikukhangele nini konke khona lokhuyana sibone into ayenzileyo
ministry
yakhe so kuyabongakala akwenzile uDabengwa wenze into ezimangalisayo sibili singathi thina umbutho wena ngokwawezipra sibili ngozothileyo
thank you
nanamhlanje le high command yona le khona naleyo imele iziqhenye iziqhenya ngoDabengwa ngobana basikele ezandleni zikaDabengwa
thank you so much Mr. Mkandla
ngababa uMkandla qhubeka ubambele sithatha umlaleli
yes tisata ngoti tisatenda kumuteereri wedu ndoda ngoti vanyoni vatora nguva vari parunhare vanyoni vangopindura 30 seconds kungoti mhuri yaiziva here nezvekurongwa hwekusiyiwa kwemutumbi kusouth africa was the family aware of any arrangements to leave behind Dr. Dabengwa's body in South Africa when the wife and other family members flew to Bulawayo yesterday?
The family was not aware. They were actually surprised. Actually, when they arrived actually at the Joshua Mkavgo Nkomo Airport, that the body actually, they left the body actually behind in South Africa. Muriya isaziziva kuti body ya Dr. Tumisa Dabengwa yasara kuSouth Africa. Vakazviziva after ndege yalenda vakutarisa kuti vabudise mutumbi kubva muairport and then ndopa vakadiscover kuti mutumbi watosara kuSouth Africa.
Thank you so much, Mr. Nyoni. Just stay on the line. We are coming back to you. Tungotora mteriri. Tina mkoma Richmond. Mkoma Richmond. Tinotenda mambo. Tora kangua makabata parunare. Tachungu ita kuti vanyoni wa JKS. Nukuti papa ita wa teriri. Wakawanda wangu wa chitaura. Pamsoro peku siwa kwe mutumbi. Pamweche tewe ni wadare wedu. Taura irinyi mkoma Richmond. Nguwa ndenyu.
Kwa ndo na kumbata mwako kumuriete. Zimbabu kule. Nagara sigo ni kambare duwa. Le family yao yese wait zanitezi vana vanditokeka sibia chua chua ungasia chitu na kuno kita figa mwati utinu kita sibia wakuma
Mazira atiri kuita mukoma ndeye kuti ndege inonzi yanga isina nzvimbo yaikwana kuti box ripinde nokuti mutumbi wakabva nendege imwe ndege ku Kenya kusvika South Africa saka waifana kuzo chinja vachipinda mundege yaenda kuZimbabwe saka tinonzwa kuti wanga usingakwane box yanga isingakwane saka handifunga kuti zvine chekuita ne ZANU PF asi kuti dai kambani yakazivisa vanhu vasati vatosimuka kuti hatina nzvimbo so that vanogona kutitomirira hama yedu mutumbi wedu tozofamba nawo pamwe chete asi taura henyu nango ndijekese ipapo
vina hatifungise kuti ari kuvakadi kuti hama dzati mbichitumisa chitunga chasara kundambovabva kutaura izvo vakati vakazoziva ndege yatomhara kuBulawayo kuti havana chitunga
ndizvo zvinoitika
ndokumbirwa kuti
taurai
ndokumbirwa kuti timoisemo kuti kana mutora vana vadhanda vaka muvature kana tikwata kwa 2 minutes or 3 minutes bodo vanotipedzera kuti vaida kucontributa wechi tikurwadzirwa mani
ndizvozvo aiwa tinotenda asi hazvizve kupopotedzana zvedu tichipa muteereri wese mukana chatinoitirawo manhanda dzimwe nguva asi hanoyanyoona hangu kuti vanotora nguva yakareba zvakadii ndofunga kungoti vakataura zvinenge zvisingawirirane nemi mofunga kuti vatora nguva izvezvi ndichatopopoterwa nevamwe kunzi ndarega mukoma Richman achitaura zvisina basa nekuti ndataura nemi saka ndozvinoitika nevanhu studio 7 inopa mukana muteereri wese ndine urombo hangu kuti ndozvatine tichingoita
aiwa ndatenda mukoma wangu
maita basa mukoma muri kufona muri kupi
South Africa
South Africa thank you so much mukoma
ndakwa
Well, thank you. That's Mkoma Richman. He's calling from South Africa. He's blaming the ZANU-PF-led government for the mix-up and leaving behind Dr. Dumiso Dabengwa's body in South Africa yesterday. But I tried to explain to him that it was the airline It's a responsibility, not a government responsibility.
And Mananda is very popular. He's stolen the show. 3 minutes before the top of the hour. Let's wrap things up really quick. Isibuye kuwe mnumzana Nyoni. Kusipha amazwi akho okugcina 30 seconds. Kwino ngakutsho nje ebantwini beZimbabwe kuyiwa phambili kuze kufike ilanga lomngcwabo.
Into engayitsho kuZimbabwe ngiyokuthi asibambaneni singabantu banye bantu beZimbabwe number one number two njengoba umsebenzi umkhulu kangaka asibuye nini sikhale iqhawe lethu sihambe siyelibeka liphumule ngokuthula into engayikhuluma ngiqeda njalo into engithokozisa kakhulu ngiyokuthi uDr. Dabengwa actually wanika impilo yakhe kuJesu Christ. Njalo siyakwazi ukuthi ekukhululeni ilizwe akwenzayo njalo esuka lapha emhlabeni transfer esiyezulwini uhambe endaweni ekahle ngoba usezulwini.
Siyabonga Nyoni.
Tinotenda vachirumanzu mashoko enyu ekupedzisera nguva dzadyana.
Aiwa ndoda kutsigira mashoko ataurwa navanyoni. Ndiwo mashoko atinoda anovaka mhuri anoita kuti mhuri ionewo kuti hazveshuwa mwana wavo munhu anorangarirwa muZimbabwe segamba pakati panamwe magamba asi kuna avavo vanotsoropodza vanoti hei ningi hazvanotaurwa zviiti ndo vatoda kudiscourage pastudio 7 kuti vazive kuti pfungwa dzavanhu dzinosiyana ivo ipfungwa dzavo umwe noumwe ane pfungwa dzake asi chiripo ndochokuti vadhumiso dhavengwa whether vanhu vanoda havadi igamba rezimbabwe pane umwe muteereri ambobvunza achiti ko ivo vadhumiso dhavengwa vava vari kupi ndo rimwe dambudziko rina mazimbabwe ndiroro rokusaziva nyika yavo yokusaziva kuti who is who in Zimbabwe mumamiriro avo
Thank you so much. Maita basa vachirumanzu nguva dzadyana. Tingopa mukana vamukandla 30 seconds vamukandla mashoko enyu ekupedzisira.
Tinotenda mhuri mabatira vari kuita vanhu vachisvika ikoko nokuvagamuchira iwo ndovati kunyaradzwa tinozvikudza izvozvo kuti tibatane pamwe chete tongwe vanhu vamwe chete tive nhengo imwe chete zvekarewo ndinokurudzira
Thank you so much. Sorry, Mr. Mkandla. Let's leave it there. Maxim Mkandla, ex-Zipra fighter, Shepherd Nyoni, Dabengwa family member, and Gadzira Chirumanzu, Zanu PF, leaning analyst, I'm Tunga Milinkomo.
Neni chonga kandemberi nchitenda vateri, wapinda mchirongwa, nemi maamuchona, muri kwese kwa maamuri, tinotenda.